Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel chitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeParamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedizere.
Ndopa mabatosira toro yacho ipapo. Nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai weguruguta rehurumende vatibusisi kumbozwa. Saka kana ukaona kuori kuministri ikoko kana kuti neshamwari dzemurume wavo vanozvishuvisa here?
Kudomwa kwaMai Louise Matanda Moyo sasa chigaro wekomishen inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi hwanga hwatekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedizeri munyika riri kunyanya kukonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeParamende inoona nezvemhando dzemoto, vamanguzha vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni zana negumi nemashanu emadhora ekuAmerica, iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni zana nemakumano mwemafuta pamwedzi, kunyange hazvo nyika ichida zana nemakumi matatu emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamanguzha vati pane humbo hunoratidza kuti mamiriyoni mashanu emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega, asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamanguzha vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are doing here is an issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, tikutaura nezvayo. Inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika. Uye ndofunga kuti vana minister zvakadzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzeupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madura acho jina.
Asi vamanguzha vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotokari emuno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulator Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji mazana matanhatu nemakumi maviri anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze, uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamangudya vatiwo nyaya manyepo pamadande mutande akaita seWhatsApp neTwitter nemamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mudzimba izvo zvinoita kuti ashayikwe mumagaraji. Vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina. Pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica, vamangudya vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi. Vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze. Pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaanelendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika, vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us when we are in parliament we see this every day, every day, every day.
Ese tinozviona zuva nezuva muparamende vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika. Saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu saka vanoteerera zvese zvatinoita. Saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzisimatongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic. Vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi. Iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwana vari kutotenga vachichengeta mudzimba mavo. Zvinogona kunge zvichitodero. Chingwa ichi chiri kutorwa chichichengetwa mudzimba. Vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya. Vamwe vaiva ikwete vataura kuti hanzi hamusina ichoko adi kuti hamusina confidence. And say this is not confidence nokuti system ye governance ya collapse.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba. Izvi zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi 14 kana izvi zvikaramba zvichiitika. Vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi, kubiwa kwematransformer nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo. Vachasi vatiwo board reZESA pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo, izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika. Vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard reZESA kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaziisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera uori huchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika Vasibusiso Moyo, sasachigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe hwatekeshera. Chinongondisvitsa ndechekuti izvo mashoko avo iwayaya akanaka, asi kuti tagunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika, nokuti izvo vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kachinji kachinji acho tinoona kuti vanenge varitoriwo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apera ari mazwi chete, nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kukurisa uori, asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanho?
Kazhinji kutonga pavanenge vapiwa mapepa anoratidza uori hungochiitika, vamwe vachiva vavandu vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vemapazi ehurumende vanova vanoshanda navo. Saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa, nekuti vamwe vacho ndo vakabatsirawo kuti vaunge vari pachigaro pavari ipapapa. Saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nzombe kuti asungirire vamwe vake, zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamuchaona kuti kwesi nebasa ratakaitwa kuti munge muri pamuri ipapapa.
Taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo. Idanho rakadiiwo iri muchitarisawo munyaya dzekurwisa uori?
Ndopabva patofira tsoro yacho ipapo, nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi mwoyo. Saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangadzisiisi here? Ndinofunga kuti dai vanga vachida kunyatsorwisana neori chaizvaizvo. Vashaga vamwe vanhu vasinei nechekuita nekabineti yavo, vatungamiri mapazi akafanana newaye. Izvozvi izvi vari kuti vada kurwisa makatarozi, asi tikaona izvozvi izvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchisekero chavo icho chaicho. Yatove imwe katero yatodi iritoripo nechekudhara iyoyo. Saka ndinoona kuti ipapapa panenge patiretswe zvakanyanya zvikuru, nokuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishon iyoyi. Saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori razvakadai.
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye board mhosva yekuita zveuori. Kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vaCousin Zilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera, board rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa. Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambu kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons, because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Se Amnesty International tine urombo kuti hatingakwanise kupindura zviri kutaurwa navaZilala, nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori mumaoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambo vachitaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessing. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yokungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara mastaira avo vanga vachiita, ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vachinje leadership yeAmnesty muZimbabwe. Saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingadi tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro. Saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndaresaini, ndobva vati tisakana zvawaresaina takuda kuita auditi. Ndikati ndaresaina ndakupai 3 months notisi ndiripo, kana muchida kuita auditi yenyu itai, ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita auditi iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita auditi ndisisipo, zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa mangama siya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndaka resigna musi wa 21 March gore rakapera. Nda resigna musi wa 21 March ndiri asi control ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of Amnesty. But 3 months dzose dzana ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvavakutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceiva report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka imini vakabudisa false report kupolisa. Saka taona report iyoyo, vapiwa report iyo nemapurisa. Takabva tarasuwawo kana defamation of character and ne malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetshwa Musiwa ari kudane yake case defamation. Inini sarcasm Dlala ndine case yangu defamation. Sivongile Zimbeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi ye constructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndifiye, ndine case navo inotori mucourt.
Avanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vakazini Silala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheibhola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvepa kuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvopakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe namuzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tiri kuenda yatingati transition. Saka panenge paine mahiccups, maup and down anenge achiitika. Ndo ari kuitika existing. As you remember, tanga tine karenzi vainge iri 1:1. Izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwakuchingoita vanhu vachiti bhondi rinoti hariri 1:1 neUS dollar. Saka pakaitwa monetary statement, pakaitwa maadjustments ekuti no, currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency. And US dollar rakutirwa nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Ndozvi kukanganisa upfumi. Asi passing phase yekuti once zvagadzikana zvinofanira kutora order. Nekuti 1:1 yange yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Zviri kutaurwa navamuponda izvi. Zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozviri kutaurwa navamutuli nguva nemisi. Asi tikada kuzvitarisisa tichaona kuti zvavakapromisa vamutuli vanga vati kanochaya April unoyu, watopera April wakatopera, zvinhu zvinenge zvaanani. Asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika. Saka zvetinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa. Asi katedei zvaitira tose, ndo pane nyaya. Mukatarira muhurumende umu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa, but haina kudzira. Vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi tisisanyanya kuneseka.
Vamuponda, todzoka kwamuri. Vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi, hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya, ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa. Munoti kudini mashokwani?
No, zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotrenwa kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of things. Saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika. But shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavanoda kushandisa social media to cause alarm and despondence. Zvinhu zvekuti isitofanira kugara tiri alert all Zimbabweans. We want peace in the country and we don't want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvava kushandiswa media, social media. Upfuchi expect kumedia vatinavo paplatform wa kuti vangada vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizhonga paningi. Iwo SCFO ava ngavave vanhu vari responsible kuri zvekuti vanhu vanopiwa maus dollar kunze kwenyika vodzoka muno kukonzeresa chaos. Ndozvinoti nyika ite ndenetension asi otherwise we should be focused on developing the country.
Vamudzengi, munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter?
Hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence. Panofanira kuva neumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati. Nyaya dzekuti vanhu vapandukira hurumende izvi inyaya huru, hadzisi nyaya dzekungoti munotanga makanda. Panofanira kutanga paitwa kuongorora, then kana paonekwa kuti pane nyaya younzwa kumatare, kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaldavas uko. Chiworkshop cheindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende. Izvozvo hazvizofambi zvakanaka. Kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years, hazvizoitiki nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi apolice state, yokuti vanhu havachina kusununguka. Munhu wongobhururuka woenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa. Chero vanhu vanoda kuunzawo mari vanototya kuti mari dzedu tinotoregwa kana nyika ichimira zvakadai.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai chipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kwira kuri kuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kuri kuita mafuta ekufambisa.
mutarona anonzi Lennon Ruiz ndiri kufona ndiri kuno kuwedza.
Okay, kwakadiko kuwedza mukoma Lennon?
Asikuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mm-hmm. Mafuta ekuenda kuHarare up and down, mabhazi ari kukwira every day, kana kuti bhazi rane iko cash vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nemi tine access yekuenda pama Facebook, tine access yekunyora maemail nepama internet. Zviri nani, asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana moyo, vatungamiri vari muNDC, ndofunga kuti utungamiri hunofanira kuisa vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikaiti, it's one step towards solving our problems, but ndofunga kuti vamunangagwa dai vavano the way yekuti vasvikira no vachanisa vataurirana.
Nditabet Manyoni ndiri kuZimbabwe.
Aiwa, tinombofara kunzwawo madzimai. Kwakadiko Sister Tabeth kuZimbabwe uku?
Isusu zvakatiomera, mari dzacho hadzisi kumbokwana, kana kiropie yacho yaya zvakaoma. Eya, nyango kunotenga chikafu chacho chiri kudhura zvisingaite, tona tinopiwa kutaona makuseni mari yange iri muyeko keshi. Zvo zvakaoma, inge sitongokwana kana kutenga zvinhu. Andaida kutenga mafuta ekuzora, ndoda kutenga fefi, but mafuta ndaimbotenga 10 nhasi ndamaona ari pa27 ekuzora. Uye sefi andaida kutenga, ndakaitenga last week ita 11.50 nhasi ndasvika ichinzi kuita $30 bond. Ndoda kutengo mafuta emuriwo ari kuitwa 23 bond, kana iri iko keshi ari kuitwa 27. Isini pandoshanda ndopiwa 300 bond nemurungu, uye zvanondisira meko keshi. Saka mari yacho iri kubva yatosha, noti ukapawo chese chauri kutenga mari inenge ichingobatwa ichingobatwa, saka hazviri kubva zvarema zvisingaite. Ngava nevari vapurezidendi ngavataurira noona achamisa zvekuti zvinhu pamwe zvingetionani vangokwanisa kuita dialogue inobatika, kuti pamwe zvingetionani kuti life yedu yeve iri nani. Mayadhi matiri kushaya nomu zvakatiomera, varungu vacho havato ramba vakadzanya, vasikanombodzura moyo. Saka vedai vangotaurira navo.
Donzi Samukange.
Vasamukange, makadiko Karibok?
Ndisitombofara munyika nhasi, chingwa chakwira kuno kundokwa taidya chipa chakachipa, nhasi chakwira kukariba bhekari, dhiviu racho riri kukwidzwa irororoka, dai uri kuti riri kukwidzwa chiwanikwa, hakundori nakana. Izvozvo tangopaka zvinoitikana, hapana zvinhu zvekufamba. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe, varikupa vanhu mabhondi kumaketi, zvinhu zviri kutredwa neus. Toda kuti tenge us racho riri kudyora 250, isu tenge tiri kumasecurity guards kupiwa 250 ekukeshi. Ndinowana 4 apa. Kana takutaura mari yekuriritira vana, ngatisataure zvemabhondi, ngatitaure zvemaus dollar. Ndikawana 365 inonzi economic gymnasia inenge yakuitika ipapo. Chamuka inyama.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Isa ekambo Teresa kubva kuna Mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori, koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara hofisi yaro muHarare nepamusana peuori unonzi wanga uchitekeshera muhofisi iye. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abebhanga elikhulu lelizwe leRBZ batshele amalunga edale lePhalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezomnotho, inkohlakalo, izikwelete lokunye okuthiyeneyo. Isicelo sokuhlawula isibambiso sebheyile ekuthethweni kwecala labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo sizaqhubeka sihlaziywa kusasa. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kwedaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baveze izizathu eziningi ezokuthi bekhululwe ngesibambiso sebail kanye lokuthi abangeke bebaleke elizweni ngoba nxa befuna lokho ngabe sebakwenza. Bebecela ukukhululwa emthethwandaba ngemali yesibambiso ebheyili njalo umthethwandaba ubukuphikisa lokhu. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights igcizelele lokhu kumsakazo weStudio 7 njalo yathi udaba lolu luzaqhubeka kusasa, okutsho ukuthi abasolwa abazaqhubeka bevalelwe esitokisini. Abakade bedinga ibheyili namuhla babalisa omnumzana Nyasha Frank Mphahlo, uGeorge Makoni, uTatenda Mombeyarara, uGamchirai Jacob Mukura kanye lonkosazana Farirai Gumbonzwanda. Ngaphambilini batshele umthethwandaba ukuthi abanikwa ukudla entolongweni njalo balala phansi esamendeni bengembathanga. Ukuhlaziya loludaba usithandikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWomen of Zimbabwe Arise, ethule umbiko izolo isola ukubotshwa kwalaba bantu.
Esikusolayo ngeinformation esiyitholileyo kuthiwa la abantu kade behambe bayatraina ku-strategic non-violence i-theory le-practice. Nxa ungukuthi kuliqinisa ukuthi wabotshelwa khona lokhu ngakhala i-statement ziqhuma ngokuthi khona i-strategic non-violence asoqala yiyo indlela thina abalweli bamalungelo onto kumele siyisebenzise kayiladlakela, ngoba ukuze kuthiwa umuntu i-human rights defender kumele ahloniphe ama-principles amabili. Olokuqala ukuthi non-violence leyo universality. I-non-violence ukuthi yonke imisebenzi yakho yenza uyabuyenza ngebandlakela. So thina sikubona njengenhlanganiso eyodwa nje isebenza i-non-violence, strategic non-violence ekwenzeni kwethu. Sibona kusebenzela ngoba asihlukuluzi muntu, akulimali muntu, silwela amalungelo, sidimande i-social accountability kuma-policy makers la kuma-duty bearers ngendlela engiladlakela. So kuqakathekile kakhulukazi ukuthi nxa abantu behambe bayatrainwa, betraina i-non-violence akusoqala because kwenze iwoza yasukuma ilungelo u-Section 59 ukhuluma nge-peacefulness. So i-peacefulness yangkhona kumele bayithole ngokufundiswa, unless nxa kulokunye esingakwaziyo. Without strategic non-violence iwoza kayikho. esisebenza ngayo udlakela kalukhu kuwoza.
Lingabe lizwela kakhulu abesifazane kumbe likhuluma ngabo bonke ababothiwe njalo lithini ngabesifazane
ababothiwe? Ngakuthi khulumela kakhulu kwabesifazane ukuthi khona xa sinanzela umama nxa ebothiwe abantwana ngekhaya, umama ikhathi esiningi yogcina abantwana uba kuma cells komuntu ongumama lo kulo muntu ongubaba kulo kuthiyana ukuphathwa kobomama izindingeko zabomama ekubothweni lezo obaba ziyehlukene kakhulukazi. So yikwathi sikhuluma ngokuthi khona kuyabe kuliphutha nxa ngokuthi uhulumende amapholisa abophe laba bantu evela trainer kumbe kuvela qeqeshwa kumzabalazo ongeladlakela i-Fighting Against Gender Violence.
Inhlanganiso yakho ikumanyano weMathebeleland Collective njalo lake labiza umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi lixoxisane la ngezinye indaba ezihluphayo eMathebeleland. Lingabe kathesi lokhe lisuthiseka ngombuso wakhe kumbe kunenge lifuna ukumtshela khona?
Ingxoxo ziqhubekela siya phambili. Xa sekulento esifuna sizazi umphakathi ukuthi sithole lokhu lalokhu, sizakukhuluma ngemva kokukhulumisana la isizwe ngoba kathi sesile ndlela yokukhulumisana lo mongameli welizwe. Ongoing engagement. Futhi asuthi singetha naye la yedwa kuphela. Kulama ministries alento ezisihluphayo esazikhuluma ngazo. Xa sesitheza sikhulumisana labo sabonisana kwathi siyaqerisana ukuthi sifuna lokhu lalokhu lalokhu. Xa bengasakwenzanga kumbe xa sekwenzile sesukuthi siphabhisayo sizakuphabhisaze ngesikhathi esifanele.
Lo ngunkosazana Makoto Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International ithi isimise umsebenzi abaqondisi bogatsha lwayo eZimbabwe phezu kodaba lwenkohlakalo njalo. Lolu gatsha soluphethe okwamanje ilabo abazakhangelana lezikwelete ezalo lugatsha lokunye okuthiyeneyo. Inhlanganiso le yethu le umbiko lo namhla isithi yenze lokhu ngenxa yokungethembeki kwenkokheli okukhanya ukuthi ekayisebenzisanga imali ngemfanelo. Ithi inhlolisiso eyenziwe kusukela ngomnyaka ophelileyo iveze ukuthi ezinye izisebenzi bezintshontsha imali okumangalisayo. Ithi isimange ngale udaba lolu emapholiseni ngakho kayisoze ikhulume okunengi ngokwenzakalayo. Inhlanganiso le igcizelele isithi isizama ukudinga enye imali yayo ebantwini abacatshangelwa ukuthi bayintshontsha. Kodwa umnumzana Cousin Zilala oyengumqondisi we-Amnesty International eZimbabwe uthi wabanjwa ngamandla ukuthi asuke esikhundleni sakhe nyakenye. Uthi kazange anikwe ithuba lokuthi aphe ubufakazi bokuthi basebenzisa njani limali okuthiwa kayisetshenziswa ngangemfanelo. Uzilala uthi kungamanga ukuthi wantshontsha labanye bakhe abagoqela umnumzana Tekshiwa Musiwa lo nkosikazi Sibongile Zilala. Abathathu laba sebefuna ukuthi bahlawulwe izigidi ezintathu zamadola i-$3 million yokuqanjelwa amanga i-Amnesty International. Asizweni umnumzana Cousin Zilala exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina abangisangi 7, they forced me to resign. Nga resigner because of their pressure. So it's not ukuthi bona kule problem abayi-identifyayo kimi baze bangixotshe umsebenzi. Abangixotshanga umsebenzi, nga resigner. Kodwa ukungixotsha kwabo ukuthi they created such environment eyenza ukuthi umuntu ubone la ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini. Especially they are one of the senior directors oseLondon. Wangitshela ukuthi ngimele ngitshiye umsebenzi because sengihlale kakhulu. Kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu babo abafuna ukubafaka and sebekugcwalisile namhla because anti basebexothile i-board ekade likhona sebefake abantu babo. Yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwaMnesi. Ayikhona ukuthi kule problem engayenza yakula. Bathi bona ngathi mina sengirizayinile ngabanika 3 months notice. Sengibaphile 3 months notice, they couldn't even carry out the audit ngikhona because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona just to
prove my case ukuthi mina angilaqale ngalenzayo because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court. So it was a way yokuthi bavale isikhala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal. So i-audit le babefuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba ese-court. Kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo, akulacala elayenzakalayo because bayareporta after the media report, bayareporta emapoliseni.
Emapoliseni bathini babazilala?
Amapolisa ayenza i-investigation, bakhangela i-audit, babela ama-policies e-amnesty, belako konke kuhlanganisele i-constitution ye-amnesty, kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingaphi. I think babuza labo ukuthi imali yatshontshwa imalini. Even labo abe-amnesty ngifola ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo nalo ukuthi nxa kule mali yatshontshwayo imalini. Abawuphendulanga umbuzo nalo because ngamanga akwakungela lutho. Amapolisa lawo athi wona no, lapha akulacala, bagcine bebhala incwadi ku-amnesty ukuthi if there's evidence yokuthi abantu laba batshontsha, bring more evidence. Kodwa elisi sinike khona kathesi akula lapho kutshengisa khona ukuthi abantu laba batshontsha imali ngamanga. So lathi sabona, sesibone khonokho sabona ukuthi lokhu it was just a defamation of character. So we have sued them for about 3 million, the three of us, for defamation of character and malicious arrest. So kule 3 cases in court because of that.
Abanye ngobani bolaba abathathu? Akubaqamba amagama abo lezibongo zabo.
Alright, omunye wakhona nguchairman othiwa nguTekshua Msiwa owaye nguchairman e-Amnesty Zimbabwe. Omunye wakhona was the finance manager othiwa nguSibongile Zimbeka. So bona sibathathu njalo, sinjalo. Sibathathu kangako yithi esayenza khonokho.
Ye, kodwa icala langikhona ngathesi elisemthethwandaba lihamba njani?
Ya, singathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela thina sabasuwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend. Asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda, but we have sent them someone, sebe-resivile ama-someone.
Umnumzana Cousin Zilala wayengumqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje isikhulumeli se-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shivambu, walile ukukhuluma ngalolu daba.
So I don't want to go into a debate with Mr. Cousin Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Kangifisi ukwenza ingxoxompikiswano lomnumzana Cousin Zilala. Kukahle kakhulu nxa efise ukuthi akhulume lani.
Yeah, so unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons.
Ngasizoze sikhulume okwedlula lokhu esikwethulele uZulu namuhla ngoba lusemapoliseni.
Because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't.
Umnumzana Robert Shivambu ngumqondisi obona ngokukhitshwa kwembiko kunhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika. Ubexoxa ecingweni eseJohannesburg kwele-South Africa loGibbs Dube. Umqondisi webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, kanye lomphathi ntambo obona ngezamandla kagesi umnumzana Fortune Chase namhla batshele amalunga edale lephalamende ukuthi udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni lubangelwa yikungathembeki komumo wezenotho, inkohlakalo, ukungaqhubi kuhle umsebenzi kanye lokumemethekiswa kwembiko engayisiyo enkundleni zokuxhumana. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana John Mangutshka lo Fortune Chase bebephendula imibuzo phambi kwekomiti ebona ngendaba yemihlobo yamandla emlilo e-Energy and Power Development Committee ekhokhelwa ngumnumzana Joel Gabuza Gabuza. UMangutshka uthi abebhanga le-RBZ bahlawulele ngokwaneleyo imali yamafutha kodwa bathi kukhona okunuka santungwana kundlela ithengiswa ngayo.
In my local economic language, there's something called market failure. So the present market failure.
Kulwazi lwezimali engilalo. Kukhona okubizwa ngokuthi ikwehluleka kwesimo somkambo. Lesi yisimo esibangelwa yikungaziphathi kuhle.
To be accountable to, for action.
Uchasi yena uthi isimo sezombusazwe ngesinye esengezelela ungazinzi kulumsebenzi.
I've been told ZANU PF gurus have asked ZESA to itemize.
Ngitshele abezesa ukuthi baveze labo abalezikweleti kungabe ZANU PF. Kulapho esizobona khona ukuba labo ukuthiwa ngushefu balesikweleti esingakanani, ngoba kuvele ubala ukutsho ukuthi yibo okumele behlawule leyo mali. Kuqakathekile lokhu ngoba nxa umsebenzi ungasaqhutshwanga ngendlela kubangela ukungalandelwa kwendlela zokuthengwa kwempahla edingakalayo, okuyikho okubangela ukuba sibe lalesi simo saseGwanda.
That's how you get the Gwanda situation.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi uhulumende uyazehlulekela.
Let's all agree, I think as a nation, that there is the failure of political leadership.
Masivumelane njengesizwe ukuba silenkinga kundlela ezombusazwe ziqhutshwa ngayo, esokuziveza kundlela siqhuba ngayo umsebenzi lakumthetho esiyisebenzisayo. Ngasilayo indlela yokusebenza esiyilandelayo engenza umuntu kazane abe lalo ithemba lokuba sizoyixazulula inkinga esiyiyo. Singanelisa ukuba lo muntu oyedwa nje ogada lwezimali ongatsho ukuba le yiyo indlela esesiyilandela. Ngileqiniso lokuba konke lokhu kungaphela.
A solid way out to say, guys, this is the way to go. I think all this will stop.
Kusenjalo omunye wabasakhulayo wenhlanganiso yeZimbabwe Citizen Forum umnumzana Lonia Seroji Majoni ukhuthaza uzulu ukuba abekezele.
Njengami namhlanje uyabona ukuthi nami sendindeve ezinkulu, but okwakukhulunywa back then ngangisesencane ngangumntwana, but namhlanje sengikhulile lami sengifike kupoint yoku-analyze ngabona ukuthi hayi okwakusenzakala kudala kumbe ngangimncane kumbe ngangakuboni, but namhlanje ngihle ngakubona ukuthi hayi, this is the best way to go forward.
Umnumzana Chasi uphinde njalo wavela phambi kwedale lephalamende le-House of Assembly lapho bephendula khona imibuzo etshiyetshiyeneyo phezu kodaba lokusilela kwamafutha ezimota okulokhu kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlelo lwabesifazana olweya sihluzeni bomama ku-Live Talk namhla sikhangela ukonakala komnotho. Kambe abesifazana kubaphatha njani lokhu? Thumelani iWhatsApp kumbe i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Boris Johnson nguye obikwa ekhokhela ebantwini abalakho ukuthatha isikhundla sokuba inhloko kahulumende weleBhilithane lapho unkosikazi Theresa May esetshiya umsebenzi. UBoris ubikwa ubengakufihlo weminyaka eminingi ukuthi leso sikhundla uyasifuna ngempela, ngoba esakhula isesikolo ekolishini wavele watsho ukuthi ngelinye ilanga uza kuba inhloko kahulumende. Ukuchabalala komnotho ongela mkhawulo sokubangele ukuthi abamankampani amanengi kanye labengatsha zikahulumende bahlele imbadalo ngedola leMelika. Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe yethule umbiko isazisa amankampani athwala impahla zawo ngezitimela zayo ukuthi kuqala ngomgqibelo iza kuba isiwahlawulisa ngedola laseMelika ngoba imali yama-RTGS dollars ingasathengi lutho. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lokwabiwa komhlabathi lalo soluthethe inyathelo elifanayo. Intengo yezinto ezijiyeneyo ezisathengiswa ngemali yama-RTGS dollars layo iqhubeka iqansa mahlayana. Abantu abanengi bathi impilo isibanzimela kakhulu njalo bathi inhlalakahle abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni isibuye yabalize. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule lo mgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa sokuveze sobala ukuthi esasikutsho ukuthi iZANU iza sibulalela ilizwe sokumgceke kuyabehlula ukuthi ilizwe leli benzeni. Sikhuluma nje kunjenje namhlanje isinkwa sesiyi $5.70 kuyabe sokusiya ngokuthi usithenga ungaphi. Abasemaphandleni isinkwa bayasigcina namuhla. iZANU iyehluleka ukuthi ivume isiyehluleke ukubusa leli lizwe njalo kuqinisekile ukuthi iZANU kayikhethwanga nguZulu. iZANU yakhetha i-constitutional court kabashiye sebethulekile sebehlukuluze abantwana baseZimbabwe iminyaka esiminengi esitini sithi kusina kudedelwana.
Babu Gawule uyakhuluma uMakhumalo lapho uthi sokulehlulo kuyinto lokhu ngali yadeda kancane.
Ngiyamuzwa sibili kakhulu uMakhumalo, ngiyamuzwa sibili khuluma ngendaba ezimqoka ezithinta isizwe njengoba umumo welizwe unje. Ukuhlanganisa umqondo kuhle kakhulu, kodwa ngithanda ukuthi ngithi mina thina-ke njengebandla elikhokhelwa ngubaba u-Emmerson Mnangagwa ku-new dispensation nalesi kiyo, ngithanda ukuthi ngithi angivumelani lalokho okuthiwo nguMakhumalo yilezi zathu zami ezilandelayo. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ngithi okwakuqala uMnangagwa sibili ngumuntu ofuna ukulungisa izinto, kodwa kule sandla sokwehlulekisa ubaba uMnangagwa esivela ebantwini abayibo abathi izinto kaziwome ukuze kusasa bavuke bethole lokhwana abakufunayo. Kodwa-ke abantu iZANU PF njengephathi ayisiye ekhweza zonke izinto zonezo ezikhwelayo. Abantu bafuna ukuyehlulekisa ngokuvuka namhla abantu bekhwezile izinto bengalazi izizathu zokwenza. Kugangwa kusenziwa yonke into, kubhenwa izimali, kwenziwa yonke into ento yomumeni onjengayona lowo.
Ngiphenduke kuwe Makhumalo, uyamuzwa ubaba uGawule uthe umnotho obhidlizwa yizitha.
Ake sifundeni ukutshelana amaqiniso. Selaqhamba amanga liqambele izizwalana zaseZimbabwe amanga aseze yaphela. Kambe shuwa nxa uza kuthi yizitha, izitha ziphi? Kuyini elathi khona yini elawinayo, yini elibusayo? Kanti izitha zangikhona sezivelanga. Lathatha ilizwe sithenga isinkwa nge-80 cents lina lingena ngo-2018. Sathenga isinkwa nge-80 cents, sithenga i-cooking oil nge-$2.50 i-2 liters, sithenga inyama ye-$10 eyayiqeda iviki. Konele ukungena kwilihlubo lina kwahle kwadilika. So isitha mbani, isitha yini? So Gawule, isitha nguwe nebandla lakho.
Yebo kunjalo baba uGawule.
Angivumelani la uMakhumalo, isitha ngabantu labo abamhlophe abantu kuthola izibuthi abasapota abanye abantu abathile banahlonkomo. Abantu babulawa kwathiwa ku-right, abantu bebulawa ngesikhathi sisana.
yini zitha zindala esezithenzukile namhla sezozisasapoti abantu esezisapote inyingxenye ngoba zifuna ukuthi kube le nyingxa ziyalawula zihamba zifaka zifuna ukuhamba zikhipha ikuhulumende abathile zifaka babo babafunayo yizi zitha
zi-$15 billion yatshontshwa mbani ngabelungu abatshontshi $15 billion i-$15 billion satshelwa yizanu upresident wenu esesengumgabe owathi yena kuqatshe $15 billion lina ngendlela elikwazi ukubopha khona abantu kuyasidanisa njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi la namhlanje umgabe selamkhipha lamtshontshela ukubusa i-$15 billion asiyazi ukuthi nga namhlanje sikhuluma kunjenje u-Honorable Nduna o-Echegutu West uphume ku-Auditor General's report ukuthi wathatha $8 million US wathatha $11 million rand ulokhu ehlezi ephalamenti umnyango wejele kawazi so ungasitheli ngokuthi yeyo kubuya belungu bafuna ukutshintsha uhulumende etshintshwa mbani lathi lina lawina asikhulumi ngokutshintsha kwahulumende sikukhuluma ngendaba zokukhwela kwezinto zikhweze izita ziphi kuyini elisemahofisini amafutha enqola zomlilo akhweza ngumnankagwa umhlaba wonke jikelele ungaka akula mafutha adula njengamafutha aseZimbabwe athi edula enjalo awasatholakali lathi lingena lina ngo-July 2018 sasingamithi naye kubafiwe estations zidinga amafutha so lokho okukhuluma yiloko ungacatshi ngomunwe gawule
akuyigqibe baba ugawule
Makhumalo amasela akhona kuzani uphepha amasela akhona lokufisiyelo amasela ncha akhona and amasela ikhulumende yethu lomlando ukuthi lise icorruption ngoba amasela la asebenza labathengisa abakhona ngaphandle kwelizwe bebambe amasela la yiwa asiphambanisele ilizwe ukuthi ilizwe lingalungiseki inhlelo zikamthuli zeneze ezinhle zisupportedwa yiwo yizi zigangi lezi ezikhona
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla elibusayo elezanu PF obexoxa endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo. Abantu abangena kumakhulu lamakhulu bakhangelelwe ukuthi baza kuthi kwaqa enkundleni ye-White City ekobulawayo kusasa kumbuthano wokuvalelisa umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa yena ubhubhe ngeviki edluleyo uDabengwa uzabekwa emanxeleni entabazinduna ngomgqibelo nangu umne wabo kaDabengwa umnumzana Sipho Dabengwa echasisa ngombuthano wakusasa
sesilungisele umsebenzi wakusasa ukuthi uzaqalisa e-White City ngo-9. Imota zonke sicela ukuthi la abantu bahambe bahle baqonde e-White City. Imota eyazabe ithwele i-HES iyezalandela after abantu sebefikile e-White City Stadium. Abantu basuka ngaphandle kokubulawayo uhulumende uselungise amabhasi azaphikha abantu endaweni ezehlukeneyo. Ukuthi babuye lapha but amabhasi amaningi ngawobulawayo then iMatabeleland North neMatabeleland South but kulabanye abantu abazabuya bephela kwamanye the provinces siyakwazi ukuthi ngomgqibelo kuzabuya abantu abavela eSouth Africa abaANC umkhonto wesizwe sizwa kuthokoza balamanye ama-chiefs azabuya kodwa sizakwazi i-confirmation yakhona ntambama namhlanje ngomgqibelo sokulungisiwe sibili okuzwayo lo hulumende la uselungisa umgwaqo lapho imoto ziyahamba khona sithemba ukuthi kusasa sizaba suphelile ukulungisa umgwaqo kwenza ukuthi imoto zihambe kuhle and then sebehambile abantu kuyabona lapho kuyafakwa khona amatende nalapho kuzafakwa khona izitulo and then u-econet la sahambe wafaka i-booster ye-internet
umnumzana Sipho Dabengwa ngumne wabo kamoyi umnumzana Dumiso Dabengwa obekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu abantu akhangelelwe ukubuthana kobulawayo kusasa ekuvaleliseni umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-RBZ bathi ukusilela kwamafutha ezimota kubangelwa yikungethembeki izikweletelo kunye. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo nguntungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.